iko zvino nokuti tadaidzira mazuva eCongress hakuna vanhu vanofanira kususpenda vamwe vanhu kana kudzinga vamwe vanhu mumastructures. Munhu wese ane kodzero yekuti anokwanisa kuenda kuCongress. Mwana wese weMDC ane kodzero yekukwikwidza chingava chipi zvacho chinzvimbo mubato redu. Chatinokumbirisa kune vanhu vedu ndechekuti haizi nguva yekutukana, haizi nguva yekusvibisana. Tiri kuona kuti vamwe vari kusvibisana nekutukana mumapepanhau nemumadandemutande. Haiziwo nguva yacho iyoyo, inguva yokuti munhu azvikambenere kana achida position ipi yaanenge achida.
Ndiese here mapositioni anogona kukwidzwa?
Kune maposition 17 and ari 16 sorry ari munational standing committee. Iwayayo ndo maposition anokwikidzwa ese akadaro. Tichienda kuma provinces tinongoita mira zvakaita mapositions ekustanding committee.
Tiri kunzwa kuti zvigaro zvichakwikwidzwa zvinongova zvina chete, ndizvo here?
Inyaya iri kukurukurwa nezvayo iyoyo yakataurwa kunational council. Asi pakta kanzi tinotarisa constitution yakasainwa navatsvangirai kuti inoti kudii panyaya iyoyo. Saka inyaya yatichasvitsa zvakare kuutungamiri hwedu nokuti constitution yakanyorwa navatsvangirai takaongorora zvainotaura kuti ndeapi maposition anokwikidzwa. Saka tichange tichitaurira mamembers edu kuti maposition anokwikidzwa ndeapi acho. Asi nyaya iripo ndeyekuti iCongress saka idemokrasi. Kana munhu achifunga kuti anozvigona kana achifunga kuti anoda kukwidza chinzvimbo chipi haarambidzwi nokuti mutemo wedu unoti iwo paclause 5.5.1.b unoti iwo ikodzero yemwana wese weMDC kukwikwidza chinzvimbo chaanoda. Ikodzerozve kuti avhotere vanhu pazvinzvimbo zvaanoda kuvaisa iye.
Saka pari zvino sekuziva kwenyu zvinzvimbo zvose zvinogona kukwikwidzwa?
Hongu, kana vanga vari kugweru vakanzwa president vedu vachamisa vachitaura kudaro.